Izvi zvaziviswa nemutauri weDefence Forces Colonel Overton Mugwizi pamwe nemutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda wemapurisa wePolice General Headquarters muHarare. Mapurisa ainge ambobuda mumigwagwa svondorapfuura apo mauto aiita chirongwa cheOperation Restore Legacy chekusunga vanhu vanonzi vaipfuurira vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugwizi naamai Charamba vati kugadzwa kwavamunangagwa nechikamu chapfuura kwakaita kuti zvinhu zvigadzikane munyika, uye ivo vanotevedza zvakataurwa nemutungamiri wenyika kuti munyika munofanira kuva nerunyararo vanhu vachitevedza mutemo. Amai Charamba vati mapurisa achatanga kuita basa ravo zvekare uye achange ave kushanda nemasoja zvikuru sei muHarare.
Tinoda kukutaurirai ruzhinji rweZimbabwe kuti isu veZimbabwe Republic Police taita take over kubva kumauto edu eZimbabwe. Nguva ino makuona mapurisa nemasoja vachishanda pamwe chete, mumwari apo mumwari apo, tagara tiri vana vemunhu mumwe chete, ende zvei tinoramba tiri mwana vana vemunhu mumwe chete.
Amai Charamba navamugwisi vati vave kutowana mashoko kuti pane vamwe vanhu vave kutora zvinhu zvevanhu zvakaita sedzimba neminda, uye izvi zviri kunze kwemutemo. Vati mapurisa nemauto achasunga vese vari kuita izvi. VaMugwizi vati vachaedza pese pavanogona napo kuona kuti mutemo watevedzerwa.
Mutemo wenyika ngautevedzwe. Mapurisa ndeedu, tinovada. Hatikwanisi kusava nawo. Ngatibatanei, ngatiteerere mutemo ndokuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi.
Amai Charamba vakurudzira veruzhinji kuti varemekedze mapurisa nemauto apo vanenge vachiita basa ravo.
Saka tinokurudzira kuti murege mapurisa enyu neveZimbabwe Defence Forces vachiita mapatrol. Muchavaona izvozvi vakatotanga kushanda pamwe chete vachiita majoint patrols.
Pasi peOperation Restore Legacy, mauto ndiwo ainge ave kuita basa remapurisa, uye izvi zvakafarirwa zvakanyanya neveruzhinji avo vanoti uori hwakanyanya kumapurisa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.